Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri muso wemuvhuro chivabvu 30/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvine zvapana tinobatika chatatikava nacho. Vanhu vari mubishi kumhanya mhanya kuti vatsvage mudikano wedu muBlessing Alley.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rochema-chema nekupambwa kweimwe nhengo yebato iri nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti veCCC ngavaende kumapurisa. Hurumende yatanga kuongorora mashandiro eNational Social Security Authority, NASA, mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati muri kuitwa uori. Kanzuru yeHarare iri kunetsana neimwe kambani kupomona yoendeswa kumatare nekutadza kutakura marara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema-chema nekupambwa kunonzi kwakaitwa imwe nhengo yaro amaimo Blessing Alley kunyatsime kuchitungwiza mazuva matanhatu adarika nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Amai Alley vanonzi vakamanikidzwa kupinda mumotokari uye kusvika pari zvino hapana ari kuziva kuti vari kupi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata kanzura weCCC kuchitungwiza North District vaMusa Makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Pari zvine zvapana tinobatika chatatikava nacho. Vanhu vari mubishi kumhanya mhanya kuti vatsvage mudikano wedu muBlessing Alley. Tamboenda kuBTC police station tikanoona Inspector Njube vakataura kuti pari zvine zvapana kana chimwe chete chinobatika chati chavapo. Asi chinotinetsa ndechekuti vanhu vakazviita vacho vari kutozikanwa vatoripo paground. Mumwe wacho ambotobatwa the Sango family nechairperson weZANU-PF angari ikoko akatorova vacho. Ati vakazosunungurwa mapurisa akabudawo pachena akati isimao kwedu akasunga bhozi tinotofanikidzwa kunzi tishande nemaipi eZANU-PF.
Kumapurisa kwaisvitswa shoko here seripot kuti more Blessing ari kushaikwa?
Ya, shoko rakasvika kumapurisa tikatovaudza ndo pakazosungwa muipi weZANU-PF akazosunungurwa. Asi mapurisa ndobva akazotaura kuti hatikwanisi kuti tirambe tichivasunga tivabvunzurudze nokuda kwokuti toshanda navo.
Saka pari zvino urongwa huri papi? Zvimwe zviri kuitwa ndezvipi kuedza kutsvaga more Blessing?
Isu pari zvino tikuti zuva rega rakasvikwa naMwari tikumhanya mhanya tingava kuenda kumhiri ikoko kunyatsine kutsvaga pese nepese kana kubvunzurudza hama neshamwari kana avezenisa pafacebook kana pese kuti anenge amuonawo. Ndodambudziko ratasangana naro kuti atiudzewo kuti hatina shawa hama yedu. Asi chinorwadza nechekuti vanhu vacho vakazviita vari kutozikanwa kana safana kunge tichindirira kuti vakunotsvaka kumiriko yaenda ripo ndekuti mapurisa afana kungoenda onotora vanhu vakazviita inovaudza pane munhu kuti munhu ari pakati kuti munhu ouya pati ouya pamba pake
tarisiro yenyu kubva pari zvino tienda kumberi yava yekuti kudii
pari zvinezvi tarisiro yedu isisvo hatingakwanisi kuti nditaure pari zvinezvi ndokumirira kuti inzwe kuvakuru vangu kuti vanozo tipaaitika sei kuti kwanise kubatsirana nei nehama dzokoari kuti noblessing auye asi tanga tichichemawo kuinternational community kuti vatibatsirewo because mahuman rights ari kuvabvisa zvisingaiti muno munyika nokuda kwekuti vanhu every day vari kushayikwa asi vanhu vanenge aita kuti vanhu vave vashayikwa vanenge vachitozikanwa but hapana matanhu ari kutorwa
avo vanga vari kanzura veCCC kuchitungwiza North District vaMusa Makweza vari parunhare kuchitungwiza. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu abatawo mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa.
Kana paitika mhosva dzakadai zvinoritaura kuti pane munhu ari kutyora mitemo yenyika. Saka mapurisa emuZimbabwe aripo pakuona kuti vanhu vari kutyora mitemo yenyika vati vatongeswa. Kana vapedza basa ravo vanoendesa kumakoti majaji votonga. Vanhu vanotyora mitemo voita sei? Vopiwa murango wavo. Saka MDC kana CCC kana ine zvisina tsarukano zvaitwa kune vanhu vayo. Ngavaende kumapurisa, mapurisa oitiswa nyaya yacho kumajaji.
Ko zvavanombotaura kuti mapurisa anenge anozwa zvekuita nebato reZANU-PF?
Vanogara muparamende, varimo muparamende, ndovakaisa takabatsirana kuisa constitution, tiri tese navo muparamende. Iwo muparamende munovachengetedza imomo, ndo munotaurwa nyaya dzavari kutaura idzodzo idzi. Voenda vonotaura kuparamende. Kuti pane vanhu vasiri kuita basa ravo pamutemo vonhadziridza kubva kuparamendi kwavari ivo vese vari kutaura ivavo havana kutiza nyika vari muno mukati mezimbabwe vari kuchengetedzwa nemapurisa iwayo muno muzimbabwe haangachengetedze vamwe osiya vamwe ivari veCCC dai kuri kuti mapurisa akavenga triple vaitotangana iichamisa wacho
asika vari kuti munyika maberekera ingwe umo vamutsvangwa
nhasi ari kuvachengetedza mangwana kuti vaiti hapana vanhu vari kutadza kuenda kumabasa vachinzi hatiri veCCC hapana vanhu vari kutadza kuenda kuchikoro vachinzi tiri veCCC hapana vanhu vari kutadza kunamata vachinzi tiri veCCC hapana vanhu vari kutadza kuita zvakasiyana siyana vachinzi tiri veCCC saka mune law and order iri kuvachengetedza because hapana vane bheji rakanyorwa kunzi CCC ari kunongedzerwa kuivo vavo vavazotaura wanhasi ndiyazoita sei ngavaende kumapurisa
mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Vamwe vagari vemuHarare vaendesa bazi rezvematunhu nemakanzuru kumatare nenyaya yekutadza kutakura marara. Izvi zviri kuuya apo kanzuru iri kunetsana nekambani yeGeorgenix BV nezvekutengeswa kwenzvimbo yayo inorasirwa marara yePomona kukambani yekuNetherlands yeGeorgenix BV iyo inoshandisa zita rekuti Pomona Waste Management. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weHarare vaJacob Mafume.
Pane zvinhu hatisati tobhadhara mari dzekuti kunzi tibhadhare pazuva. Isusu tiri kuongorora tichaisa chirongwa ichi paperi pekanzu kuti kanzu riongorore kuti yonangepi ndava nekuti nyaya yacho iyi inenge yakati omei zvakaenzanisana nemunhu ari kutengesa chingwa kubhekari iwe uchitengesa flawa wonzi uya neflawa wobhadhara bhekari kuti ritore flawa yako ratora flawa rako bhekari rotengesa chingwa rozva mari yechingwa ii contract yatisiri kunzwisisa yatisati tamboona pane rino pasi saa toda kumboongorora kuti zvinotonangepi nekuti ndava hatina mari yacho ende hatingashandisi mari yemaresident nemutowo iwoyo
asika kana chibvumirano chakatonyoreranwa kare hamuzo badhari mari yakawandisa here kuburikidza nemitero inenge ichiwedzerwa pazvikwereti kana kuti interest?
Chakanakira ndechekuti nguva ino haichisiri nguva yemachinyakare yekuti varungu vaingouya nebhino nebepa vototi dai wanyora, saka takutotora nyika. Ungangoti watenga bhino nebhondi pepa wosainirana nevamwe vanhu motopana mari dzakawanda kudaro pasina zvamaita. Inyika ipi iyoyo? Isusu toda kutanga taona kuti zviri kundangepi, nekuti vanhu havangangosainirani mapepa, vasaina nemasignature avo, votsvaga pepa neinki vototi saka taakutopura, taakutozha mari yezvemusonga wemusana. Hazvigoni kudaro.
Hurumende kairi kuti maitirwo ebasa aya raifanira kuitwa nechimbi chimbi, ndo kusaka zvinhu zvakakurumidza kuitwa nekuti zvinhu zvinonzi abudiriro munyika.
Marara anoindipiko? Tatingamanyira mahospitari anoda mushini, zvipatara zvoda kugadzirwa. Pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zviitwe nechimbi chimbi. Ungaita chimbi chimbi pamarara kuti chiunengoda kutangira magreen bomba here? Hakuna chinoitwa chimbi chimbi kunze kwokungopana mari pasina zvimwe zvakajeka. Ngatifambei zvakanaka hedu pore pore tosvika, tinosvika paanza kana tikaita zvinhu pamutemo tisingamhanyi tichinyatsofunga. Iko zvino taakutorera mari marezidensi ndiyo chimbi chimbi yacho here?
Saka musangano wechimbi chimbi uyu special council meeting iri kuitwa rini?
Special council ichaitika vhiki rinei. Tichataura nevamwe vangu vekukanzuro toona kuti tingauita papi nedhipiripa. Asi tinotarisira kuti vhiki rinei haripfuuri, mangwana chaiye toti tozivati.
Saka pari zvino hakuna motikari dziri kuenda kupomona, saka marara acho ari kurasirwa kupi?
Aiwa, mota dziri kuinda hatisi kubhadhara isusu, tiri kungokanda marara sezvata tichiita. Vari kunetseka vanhu vemaprivate actors vati nyaya ichagadziriswa manje manje.
Meya weHarare vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakurudzira vatori venhau kuita mabasa avo nemazvo, vachibudisa nhau dzebudiriro dziri kuitwa munyika kuti nyika ifambire mberi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaMangwana vanoti sebazi rezvekubudiswa kwemashoko vanofara kushanda nevatori venhau sezvo riri bandiko rakakosha mukufambisa nyaya dzebudiriro muvanhu, vachifambisa nyaya idzi munharaunda dzakasiyana-siyana.
Urongwa hwehurumende hwekusimudzira magariro akanaka avanhu, tinoshanda navatori venhau navapepeti venhau nokuti ndo vanosvitsa mashoko kuvanhu, nokuti ndo vanosvitsa nyaya kuvanhu, kuti vanhu vabatane neurongwa hwehurumende nezvirongwa zvebudiriro. Vanofanira kunge vachiziva kuti chichiri kuitika. Munyai wedu ndijournalist, ndiye anofambisa mashoko uyo kuenda kuvanhu, otora mashoko anobva kuna vanhu futi odzoka nawo kuhurumende, nekuti anobva zvinyora nekuzvitaura akasiyana-siyana. Nekudaro nyaya dzebudiriro dzatinoti development dzinosundwa namajournalists. Ndosaka muchiona United Nations vaita workshop ino yataunganira kunoke yedevelopment reporting, kuti nyaya dzebudiriro dzinotaurwa sei munhau.
VaMangwana vanoti sehurumende vanoda kuona vatori venhau vachishanda zvakanaka vasingashungurudzwe sezvo vachiita basa rakakosha mubudiriro yenyika.
Dzakakosha nyaya izvozvo zvikuru zvinoita. Nokudaro tinokoshesa majournalists vanofanira kushanda vasingachitidzirwe, vanofanira kushanda vasingasungi, vanofanira kushanda vachitsigirwa, nokuti vanoshandira munhu wese.
Mumwe anokokera mabasa musangano revatori venhau reZimbabwe National Editors Forum Vanjavulu Ncube vanoti vanofara nemashoko avaMangwana pakuchengetedzwa kwevatori venhau.
Mashoko aya andifadzi zvikuru because intervention yacho is very crucial. Irikuya takutarisira maelections 9 months before my elections zvinofadza kuti tinzwe mukuru wehurumende chitaura kuti vatori venhau vanofarirwa kuita sei vanofanirwa kuprotekta. Vanofanirwa kuti vasasungwe vaite basa ravo. Because basa ravo rinofambirana nevision yehurumende yekuti kufanirwa kuita development. Vatori venhau
mumwe wevatori venhau vari musangano uyu uyo unopera nemusi wechishanu ndiva Brian Mutingwende. Vamutingwende vanoti basa revatori venhau rakakosha pabudiriro yematunhu uye nekuyambira vagari munguva yenjodzi.
Vatori venhau vane basa rakawanda zvikuru maringe nebudiriro yenyika rekuti ndo vanofanira kunyora kana kupepeta mashoko ari maringe nebudiriro. Munoona kuti pakaita kunyange matambudziko anenge e cyclone Elene, vatori venhau ndo vanofanira kutangisa kufambisa shoko rekuudza vanhu vari munharaunda dzichasangana nematambudziko akafanana nemafashamo kana matutu emhepo kuti ibvaipo. Ndivo vatori venhau ndo zvakare vachataura nevanopa rubatsiro masangano akafanana na United Nations, vana UNICEF, vana UNDP kuti pakati paita dambudziko.
Vamutingwende vanoti zvakare urongwa hwesangano reUnited Nations hunorodza pfungwa kuvatori venhau uye vapepeti venhau mukuita basa ravo zuva nezuva.
Unotidzidzisa kuti nzira dzakanaka dzokuti tipepete nhau pamusoringe nebudiriro todzifambisa sei, zvinoti capacitator isusu maeditors nemajournalists kuti tozvinyora sei. Muchaona kuti development kana kuti nhau dzebudiriro dzinobatazve kunyange maradio chaiwo emunharaunda emadevelopment community kuti imomo vatori venhau vanenge vari kumacommunities vanoshandira aya anonzi macommunity radio station ndo vachataura nhau dzebudiriro dziri maringe nenzvimbo nharaunda dzavanogara. Saka musangano uyu wakanaka nekuti unodzidzisa chii vatori venhau maitirwo ebasa racho.
Amai tafadzwa Mwale vanoona nekubudiswa kwemashoko musangano reUnited Nations vanoti chinangwa chemusangano wavo ndechekubudisa pachena mabasa ari kuitwa nesangano ravo uye kuti vatori venhau vabudise pachena mabasa avari kuita munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamo emvura uye dutu mupengo remhepo.
Chinangwa chedu kuya kuno kwamutare tiri kuno nevatapu venhau vanopfuura 30 kuti tione hurukuro yekuona kuti nyika yedu ingabudirira kwenyika kana kuti budiriro yenyika ndo chimwe chinhu chatiunza kuno. Takaungana neWhatsApp yenhau vanopfuura 30 tichidiscasa kuti vangakavha sei kana kuti vangaenda sei nzvimbo dzakasiyana siyana dzemuno munyika medu muZimbabwe vachiona nenyaya dzekubudirira kwenyika uyezve vachiona nekuona kuti disaster risk management kana kuti kumiswa kwenjodzi dzinoitika zvakafanana necyclone idai pakafa vanhu vakawanda ndezvipi zvinogona kuitwa nevatapi venhau kuti vanhu vabatsirikane zvisati zvaitika.
Vatori venhau uye vapepeti venhau vanopfuura 30 vabva kumativi mana enyika vapinda muurongwa. Vatori venhau uye vapepeti venhau vanopfuura 30 vabva kumativi mana enyika vapinda muurongwa hwekubudiswa kwemashoko ebudiriro hwatanga nhasi huchitsigirwa nesangano reUnited Nations kuno kwamutare. Vatori venhau ava vachashanyira nzvimbo dziri kuwana tsigiro kubva kusangano reUnited Nations kudunhu rechimanimani nekuchipinge uko kuri kuitwa zvemadiridzo uye nekutongogara refugee camp kunochengetwa vapoteri kutanga nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chenhengo dzedare resenate kubva kumapato anoti riri kutonga remadhemocrats nerinopikisa remarepublicans ari kusangana kuti azeye kuti angavandudze sei mutemo wekutengeswa kwepfuti muamerica. Izvi zvinotevera kuurayiwa kutexas kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vaviri nemukomana ane makore gumi nemasere. Mukomana uyu akazourayiwa nemapurisa ainge apfuura nekuurayawo ambuya vake. Nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vakashanyira Texas nemudzimai wavo amai Jill Biden vakasangana nemhuri dzine vana vakaurayiwa ava. Nyanzvi munyaya dzezveumhizha neumhetura muUganda dzagadzira mushina unokwanisa kuzivisa vanhu zviri nyore kana mweya wavari kufema wanyanya kusviba. Izvi zvinonzi zvichabatsira zvikuru kuti nyika iyi isatenge michina kubva kunze kwenyika. Guta guru reUganda reKampala rine vanhu mamiriyoni maviri, rinonzi nderimwe pasi rose rine mweya wekufema wakasviba zvakanyanya. Injinia Baino Mugwisha vepaMakerere University vakatungamira urongwa uhu vachiti kufa kwevanhu nekuda kwekusvibiswa kwemweya wekufema ndiko kwakapa kuti vagadzire mushina mutsva uyu. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nasi vataura pamberi peEuropean Council vachikumbira kuti nyika yavo ipiwe zvimwe zvombo zvekurwisa Russia iyo iri kuirwisa zvakasimba. Mutungamiri weEuropean Council vaCharles Michel vanoti Ukraine iri kuratidza ushingi hunoshamisa muhondo iyi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vakaudza French TFI Television kuti chido chekuRussia ndechekutora matunhu anoti Donetsk neLuhansk vachiti matunhu akazvimirira. Asi vaZelensky vari kuzvivimbisa kurwira Russia zvakakurwisa Russia zvakasimba vachiti nyika yavo haisi kuzopatsanurwa. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chemonkeypox icho chiri kupararira zvakanyanya pasi rose. Nyika makumi maviri nematatu dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi, zvikuru kuEurope neNorth America. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, Vaitai Rusike.
Chirwere chemonkeypox hachisi chirwere chitsva. Chirwere chagara chiriko kunyika dzakaita sana DRC Congo. Uye chirwere chinotapuriranwa kubva mumhuka dzemusango, angave ari makonzo, tungave turi tutsindi, kana vaya vanodya mhuka dzakaita sana tsoko nemakudo, uyezve nekudya chikafu chiya chinenge chisina kubikwa zvakakwana, uye nyama inenge ine hutachiwana hunoparadzira iyo monkeypox. Asi zvinoonekwawo zvekare kuti chirwere ichi chinotapuriranwawo zvekare kubva muvanhu.
Chinenge chichitapuriranwa sei?
Kunyanya-nyanya kana vanhu makanyanyogumana zviya, mafluids aya kana kuti marespiratory droplets, uye kana kuti macontaminated materials akaita semachira atinofuga aya. Asi tinoonawo zvekare kuti masainzi nemasymptoms echirwere ichochi chemonkeypox akangoda kufanana nemasainzi and symptoms atinosangana nawo kubva kuchirwere checovid-19.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Zvinosanganisira zvinhu zvakaita sana high fever, bumpy rash, inenge rash inenge ine mapundu mapundu, kurwadzwa kweanengati muscles, musana kuneta, kana kuzvimba kweatinoti lymph nodes aya. Toonawo zvekare kuti kudzivirirwa kwechirwere ichochi chemonkeypox kwakangofananawo zvekare nezvataingoita mukudzivirira chirwere checovid-19. Nyaya dzeutsanana dzinofanirwa kunge dziri pamusoro-soro, kugezwa kwemaoko, kubikawo chikafu chichinyatsoibva uye chichidyiwa chichipisa.
Zimbabwe inganzi iri munjodzi here? Nekuti vakawanda vari kuti havo haaiwa inenge isiri munjodzi yekuti chirwere ichi chingaonekwe chichitanga kupararira zvakanyanya.
Isu senyika yeZimbabwe hongu tingati hatisi munjodzi yakanyanya maringe nechirwere chemonkeypox, asi zvinenge zvakangokoshawo kuti isu senyika tigare takagadzirira kunyanya-nyanya tichisumudzira mabasa eongororo esurveillance aya, kuitira kuti chirwere ichi tikunge tichikwanisa kuchiona kana chichinge chapinda muno munyika. Tinozviziva kuti vanhu vemuZimbabwe vanofamba, matruck drivers vamwe vanoenda kunyika dzana DRC nevamwe vanoenda vachino fambirawo zvemabhizimisi. Uye pari zvinezvi nekuda kwekuti chirwere ichi chaakupararira kunyika dzekuwest kana kuti dzekunorth, Tinewo zvekare vana veZimbabwe vanouya vakawanda kubva kunyika dzekwana Europe naAmerica naCanada iko kwachiri kuwanikwa.
Ikuruziro ipi yamungapa kuti chirwere ichi chisatanga kupararira munyika?
Zvinenge zvakakoshawo senyika kuti tigarewo takagadzirira uye tichishambadza tichipa vanhu dzidziso yekuti vazive kuti chirwere ichi chinodzivirirwa sei uye tingachikunde sei kuti muno munyika chinge chisazotikurira. Tinoziva kuti pari zvinezvi mabasa edu ezveutano ari kurwisana nedenda recovid-19 uye zvekare ari kusangana nematambudziko evashandi vezveutano avo varingoramba vachisiya mabasa nemichina yedu isina kunyatsokwana nemidambudziko dzimwenguva ari kusangana nenhau yemishonga kana kushayikwa kwemari yakakwana yekutsigira mabasa ezveutano. Saka hatizoda kuti senyika yeZimbabwe tinge tichizosanganawo zvekare nerimwe dambudziko remonkeypox, izvo zvinozoita kuti mabasa edu ezveutano anga achikurirwa uye senyika tinge tichizosangana nematambudziko makuru. Saka vanhu ngavagarewo zvekare vaine chenjedzo yekuti kune chirwere ichochi chemonkeypox chinokwanisawo kuzosvika kuno, asi zvinenge zvakakosha kuti tiise mabasa edziviriro yekuti chibage chirwere ichi chisatombofa chakauya muno munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitaru Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC. Kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA yatanga kuongororwa nehurumende ichipomerwa huori. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mbepanhau resandemeo kuti vanga vasiri kufara nezviri kuitika kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA. Izvi zvabva zvapa kuti gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vabva vati board reNASA ritange kuongorora nyaya iyi. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti
takati bodhi riongorore nyaya dzacho idzodzo dziri kubva musocial media risasiye chinhu panyaya yacho kuitira kuti tizive kuti pane mhosva iri kuparwa here kana kuti pane vasiri kufambisa basa zvakanaka here. Kana tichinge tave neinformation iyoyo ndo yatichashandisa kuona kuti todi pazviri. Saka bhodhi racho ndiro riri kuita mainvestigations yayo. Ndinovimba kuti vachatipa information yakazara.
Asi vachipawo pfungwa dzavo munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati havatenderane nezviri kuitwa navaMavhima.
Hazvisati zvajeka kuti vari kureva chii sezvo nyaya yeNASA ine nguva nenguva ichingotaurwa nemaboka akafanana nevashandi. Takambotandanisirwa miriri kubhodhi ari mutungamiri weZCTU nguva yapfuura tichiedza kureiza maissues kuti mapolicies, mainvestment policies ari kuitika haisiriwo.
Nyaya yatanga tipiwa na Blessing Zulu maererano neuori weNASA. Yabve yatichitsa kumagumo echirongwa chedu chaNASA. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.